vanoda kutegirira vaudze vatikachimira ha ha ndoshe ndadone dzakotani ndobva ndanzi we udani nemvete tiani ko uyu check check ndiweza wira mukuru senyara dzovamwe mafekfie ha ha check check vanoda tidone fandani ngati vaseke pa this trick a this trick I hate us this trick alaute kuti yo this this I miss miss I everything Chris Ha 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 akana zvakubo waenda kuboris vaute kuti yo this this miss miss I everything Chris ha 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 akana zvakubo waenda kuboris vaute kuti yo this is what's up amaka bota makawad makawad I now put your dishes forward timbosuka vanhu patonas you can put your wishes forward so vakashanda kabitira tidze bonus bonus hauna kana madollars ndobiga mawindi pamushika shika varipa kutsvaga masolas you this this miss miss you try solid liquid liquid why are you well at when it hit me when it well why I'm out to kuti yo this this I miss miss I everything Chris ha 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 akana zvakubo waenda kuboris vaute kuti yo this this miss miss I everything Chris Ha 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 akana zvakubo waenda kuboris hey hey toshe garanti hit quick andive pamamonya ipapo ndinenge 6pm haikona kiyet vanoda kutsigirira vaudze vatika chimiret ha ha ndoshe tindadone dzakotani ndobva ndanzi we udani nemvete tiani ko uyu check check ndiweza wira mukuru senyara dzovamwe mafekfie ha ha check check vanoda tidone fandani ngati vaseke pa this trick This trick, he hate us this trick I'm out to put you this, this I miss, miss I everything Chris Ha, 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 ha Akana zvakubo waenda kuboris Vaudze kuti yo this, this miss, miss I everything Chris Ha, 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 ha Akana zvakubo waenda kuboris Vaudze kuti yo this is what's up I'm a kabota, I'm a coward, I'm a coward I now put your dishes forward Timbosuka vanhu patonas You can put your wishes forward So vakashanda kabitira tidze bonus Bonus Hauna kana madollars Ndobiga mawindi pamushika shika varipa kutsvaga masolas You this, this, miss, miss You try solid, liquid, liquid Why are you, well at, when it hit me